Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muAPOF, vana Sorojena vashomana ndivo vari kuwana rubatsiro rwechikafu kunyanya ongororo yakaitwa neWorld Food Programme WFP nemasangano anoshanda akazvimirira yakaratidza kuti pane vanhu vanodarika zviuruzana vanoda rubatsiro rwechikafu pavanhu vanodarika mazana mana vanogara munzvimbo iyi, asi vamwe vevanhu ava havasati vave kuwana chikafu sezvo chiri chishoma zvikuru. Amai Stella Nguruve vanogara Overspill vanoti vave nemazuva vachiedza kunyoresa kuti vaone chikafu, asi zvichikona n'anga murapwa achida
wese vatisatambotambira sinzo upenyu hwedu hwese hatisati tatambira, saka takatozvinzwa uno zuro, saka tauya tichabva kuoverspill china mano tatombwa nenzira izvozvi, ndoti nemurume ari kutorwara izvozvi atoenda kuchipatara, saka ndatouya kuti ndizonyoresa inini zita kuti ripinde kuti pamwe tingatambiriwe chikafu.
Mashoko aya atinirwa navaSolomon Mazarire avo vakaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti kunyange munhu akanyoresa kuti ari kutambura anogona kutadza kutambira chikafu.
Ipapo manje panonetsa kuti unyatsoziva gozi, ipapo patangopi unonge wapiwa fomu racho, wapiwa fomu kwanzi enda naro kumba unogara ndiri tichazouya. Saka ipapo manje ndopanenge pane chitsotsi chacho kuti orit inini pandanyorwawo ndepapi, sezvo ndangonyorwa mufomu randodzokera futi nazvo, saka zita rangu riri papi hapani.
Munyori musangano reAPOF Resident Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti kunyange hazvo nzara yakatekeshera mumusha uyu, vanofara kuti masangano akaita seWFP ari kubatsira. Vanoti WFP inopa vanhu mari dzekuti vatenge chikafu.
World Food Programme iri kubatsira kuti yaikaunda kuti pehead inopa 8 years, saka ndo vanenge vachitarisa nhamo inenge iri paomba. Kana vanhu vari 8 vanoti 8 times 8 $64 vopuwa US vichiitwa paecocash. Infact agreement contract yakaita neecocash vakati vanenge vachisaini US, iyo vanozita inonzi interbank exchange ye.
Asi vanoti havasi kufara nechirongwa chehurumende chinobatsira harahwa nechembere nevamwe vanotambura, icho vanoti hachisi kufambiswa zvakanaka.
Hunge zvazvo zvingana asi kukuwana, but zvakaitwa neworld programme mapindiro akaita munyaya muAPOF tingati vakatibatsira stereki, asi tine dambudziko nehurumende iri kupawo programu yesocial welfare yetirikuona kuti vanhu vari kuchema, vari kuyaketiri vechiti tiri kuenda tichinyoresa vana nherera vakaremara, asi vari kunzi uyai nemusangano, makadzi emusangano.
VaMazarire vanotsigira mashoko aya vachiti zvinhu zviri kuitwa nenzira isina kujeka.
Mumusha mumatengetiro unenge uchingozoona kuti vese vanenge vachiuya vanenge vakodhana sezvo matauro avaita maya, kuti vanenge vaudziwa kuti ndozviripo ndozviripo, saka vaya varimwe bato vemwamava pane chavanoona ndopai pavi vanozouya takungodzembereka nai tochiwana kupiwa nai nai je vozi last time takatonetsana na DA ndii ndakatopinda mune umwe munhu takatopinda tikati nai DA izvi zvava kuitika izvi muri kuzviona sei, ende mamboone here panze apa kuti isusu tonzi tanyorwa asi moti kwanzi mupa pamapepa ekudhara pamazita ekudhara, saka ekudhara acho atanyoresa moti mumwe aya asati apinda mukompyuta, saka zvacho zvinotinetsa.
Vari kupiwa chibage vanopiwa makirogiramu 50 pavanhu vaviri kana kuti bhagidhi pamunhu wega wega. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vanoona nezvedunhu iri kana kuti district coordinator weAPOF Ruwa amai Bernadette Mbaiwa vati havana kupiwa mvumo yekuti vataure nevatori venhau pakukoviwa kwechikafu. Kanzura weward 3 kuAPOF vaGift July vanoti vanoona sekuti matambudziko pakukoviwa kwechikafu anogona kupera kana makanzura akapiwa mukana wekutungamira urongwa uhu sezviri kuitwa kumaruwa.
Ichokwadi, nyaya yechikafu haisi nyatsofamba zvakanaka, nekuti mukaona vanhu vari kuramba vachitambira ndovagara vachingotambira makore nemakore, asi tine vamwe vanhuwo vanenge vari vatsva vasvika maizi kuti vanofanange vachitambira. Kunyanya izvozvi nokunoedza kurira chikafu, even munhu wese ari kufanira kunge achiwana chikafu, but hazvisi kuitira izvozvo. Dambudziko rimwe ratiri kusangana naro pakugoverwa kwechikafu nderekuti munoona makandidati ekumamisha vanonzi ndivo vanodistributa chikafu, but even kanzela haasi kubvumira kudistributa chikafu.
Mumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende vaEthridge Kureva vanobvumirana navaJulai vachiti vamiriri vevanhu ndivo vanofanira kutungamira mabasa ekupa chikafu.
Nyaya dzechikafu idzi dzinonzi dzabva kuhuru
hurumende kana chabva kune mamwe organizations anoachita rubetsero chinenge chifanira kunge chitungamidza makansela zvedu kuti ape vanhu because ndivo zvigwe zvitedza zvenzvimbo zvinofanira kunge zvichiona kuti vanhu vanogara sei ndivo vanhu vanomuka nekuswera zuva nezuva nevagari asi havisi kuita sekudaro perhaps nekuda kwekuti mumatowns nemumaguta mumaguta muno vanhu vemo vanosapota NDC
gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti nzara yemumadhorobha nemaguta yakasiyana neyekumaruwa ndosaka vari kunyanyotarisa kumaruwa asi vanoti vachavandudza chirongwa chekupa vanhu chikafu munguva pfupi inotevera izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu mubazi rava Mavhima vaclifford matorera avo vanoti vachatanga kuita izvi muharare nebulawayo
yes we've started to identify people in every community we have started with Harare and Bulawayo, and in our budget of 2020, we are trying to scale up.
Tatotanga kuongora vanhu vanoda chikafu muHarare neBulawayo. Uye gore rino tine urongwa hwekuenda kune mamwe madhorobha kuti tipe vose vane nzara chikafu.
VaMavhima varambawo kuti pari kuitwa zvematongerwo enyika pakupa vanhu chikafu vachiti izvi zviri kuitwa pachena vati havakurudzire uori vatiwo hurumende inotarisira kuti vanokwanisa vazvishandire vachitsvaga chikafu iyo yotarisana neharawa nevaya vasingakwanisi kuzvishandira sezvo chikafu chacho chiri chishoma nyaya yenzara yanetsawo zvekuti yave kuvhiringa dzidzo sezvo vamwe vana vechikoro vari kutadza kuenda kuchikoro kana kuti vari kufenda mumakirasi vakuru vezvikoro munzvimbo iyi vakatokumbira Epworth Local Board kuti itaurirane nehurumende kuti vapihwewo chikafu
vaabatanai masunda
kanzura weward 6 zvakare varisachigaro weEpworth Local Board vanotsanangura nezvechikumbiro chezvikoro
vamwe vana varitoenda kuzvikoro vasina kudya zvekuti kana mateachers varitokomberana kuti vamwe vana varitokotsira muklasi umwe aritoona varitozotora chikafu chavo chemumabhegi mavo kuzobatira vana zvese vakatoitwa apiwo kukwandirisa kanzela kuward 6 kwangu pazvikoro zvandinazvo zviviri china mano primary school nekubatana primary school kuti pange pachiwanika chikafu chekuti tifide vanhu
mutevedzeri wavo muEpworth Local Board zvakare vari kanzura weward 4 vabuda kwashisha tambudza vanotiwo chero kwavo vana vechikoro vari kufenda nekuda kwenzara
izvozvi ndinotonene ndinoendera kuti itete ndakatoapurisha naheadmaster yepachikoro chekuwadi kwangu kachizungu vaitoti tine vana vamwe vari kuyani vasina kudya saka dai maigona sakanzira mumbomhanyamhanya mumbososawo vanhu mukakwanisa kutipo kana mabheki maviri kana matatu echibage tipote chikwanisa kubikirwa vana kana cup 2 pewiki kana ringava porige kana ndiri sai izvozvi ndikutori mubishaundi mhanyamhanya zvakai ndandinewo mari yangu ndaigona kuti vatengera
vagari vemuepworth vakaudza Studio 7 kuti zvikoro hazvisi kutambira chikafu sezviri kuita zvikoro zvekumaruwa vamoses bwanausi vanobvumirana nevakuru vezvikoro kuti chikafu chiendeswewo muzvikoro
saka zvinhu chakakosha mahedmaster anofanirwa kubatsirwa nechikafu asi waifanirwa kuya uri headmaster unosvika wonyoresa kusocial warfare kana wachinyoresa kusocial warfare wobatsirwa nechikafu zvinozivikanwa kunzi pachikoro apa pane vana vakati namba yevana vechikoro vadiwa chikafu ndevakati zvinosainiwa nada kana nesocial warfare chikafu choendeswa pachikoro sizi tosiya ipapo nekuti vakava vachitorera kunoko vari vega headmaster kana pasina mwana wamonita ndo panozopesera chikafu chakuzotengesa
vamavhima vanoti ichokwadi kuti zvikoro zvemumadhorobha hazviwani chikafu pasi pechirongwa chekupa vana vechikoro chikafu vachiti chirongwa ichi chiri kuitwa kumaruwa uko kune nzara yakanyanya kudarika mumadhorobha zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu mamiriyoni masere kusanganisira vanogara mumadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu sangano rewsp rinoti rave neurongwa hwekupa mhuri zviuru zana mumadhorobha rubatsiro rwechikafu matunhu masere vanhu vanenge vachipiwa binzi chibage uye mafuta ekubikisa gore rapera sangano iri rakapa vanhu vemuepworth zviuru gumi nepfumbamwe rubatsiro rwemari paiparurwa urongwa hwekupa vanhu vemumadhorobha chikafu mari iyi yaibva kuuk department for international development uye kubazi reeuropean union reeuropean civil protection and humanitarian aid operations gore rapera rakanga rekutanga kuti wfp ipe vanhu zvekudya mumadhorobha ndakamirira studio 7 kuepworth ndini